Okay, tingati kubvapa kunzwisisa kwatinoita nebizi ramochari yacho idiki, namba yemabhodhi akaendapo akawandisa zvokuti havakwanisi kunyatso kumaakomodheta ipapo. Zvinopa kuti mamwe mabhodhi atakawana achibudamo like yesterday anga ane masvosve kuratidza kuti mochari yacho haisi kushanda zvakanaka.
Mabhodhi anga ari mumochari ari kubuda nemasvosve?
Yes.
Ko vakuru vepahospitari ipapo mambo vabvunza kuti zviri kufamba sei?
Ya, tabata sister in charge wacho vakaramba kuti vanyatso kutiudza zvinongo nekuti tisatati kana zvichibvira tibatsire kuti mabhodhi iwayo akwanise kubva achienda kune ebeta mochari. Saka ivo vanga vati handisi kubasa, handikwanisi kuti nditaure nemovha tifoni. Chandingakwanisa kuita ndechekuti mangwana mutaure nevakuru vangu, mozofona mangwana muchitora information yamuri kuda kuvakuru vangu.
Imi mambo wana mukana here wokupinda mumochari?
Chinoitika mumamocharizi havangobvumiri bvumiri vanhu kuti vangopinda vachingoona, asi vashandi vepachipatara ipapo vari kubvuma kuti mochari haisi kushanda zvakanaka.
Saka vakashaika patsaoni yakaitika mazuva maviri apfuura ndo mavari imomo?
Ndo mavakaitwa.
Pane hama dzambozviona here kuti mumochari macho hamuna kunyatsomira zvakanaka?
Pari zvino ndinganyepa kana ndikati pane hama dzati dzaazviona nekuda kwokuti dzimwe hama dzacho hatitati tadziziva. Chatakakwanisa kuita ndechekuti patakabva pasini takatevera kumochari tichida kuti tikwanise kuona kuti kondishoni yacho yakamira sei. Asi nekuda kwekuti nezuro wacho takatozobva takutaurirana nevamwe mapurisa anga aripo achitotaura kuti mochari yacho yanga yazara zvokuti vamwe vanhu vaida kutakurwa kuendesa kuchirezi.
Magariro emochari here kana kuti zvakakonzerwa netsaona yakaitikai?
Ndingati mochari kushanda kwainoita kubva kare nakare haina kunyatsa kusimba, pamwe pacho inotonge isingaiti kana kuti zvokuti munhu akagaramo kwemazuva angaita matatu anokwanisa kubuda asisina kumira zvakanaka.